Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 3 2020. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America inovhota ichisarudza mutungamiri mutsva. Hurumende inoita musangano nevashandi vayo. Dare rinorasa chikumbiro chekuti muzvara Joana Mamombe vaongororwe nachiremba wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamiriyoni nemamiriyoni evanhu ari kuvhota musarudzo dzemuAmerica dzemutungamiri wenyika pamwe nedzenhengo dzeparamende, asi maziso evakawanda akatarisa zvichabuda pakati pemumiriri weRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump pamwe nemumiriri weDemocratic Party musarudzo iyi vaJoe Biden. Nzvimbo dzekuvhotera dzavhurwa nhasi mangwanani mumatunhu ose. VaBiden vatanga zuva ranhasi nekupinda muchechi muDelaware uye vachapinda munzvimbo mbiri dziri mudunhu rePennsylvania vachiona vanhu vari kuvhota vasati vadzokera kudunhu ravo reDelaware. VaTrump vatanga urongwa hwanhasi nekutaura pachirongwa cheFox and Friends vachiti vachazivisa veruzhinji kana vachinge vakunda musarudzo. VaTrump vari kushanyira muzinda wavo wesarudzo uri kunze kweguta reWashington vachizodzokera kumba kwavo kuWhite House. VaBiden vanonzi vari kutarisirwa kuzivisa masangano enhau kuti vawana mavhoti anoita kuti vave mutungamiri wenyika. Sarudzo dzemuAmerica dziri kuitika panguva iyo nyika iyi yakatarisana nedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Asi vanhu vanosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe vatovhota kare kudarika vanhu vakavhota muna 2016. Vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi mashanu vari kutarisirwa kuvhota musarudzo yegore rino. Asi zvichabuda musarudzo idzi zvichaburitswa pachitevedzwa mitemo yematunhu akasiyana-siyana. Kunze kwekuti ndiana achange otungamira America, pane dzimwe sarudzo dzakakosha zvikuru mumatongerwo enyika dzinova dzedare reSenate. Pari zvino bato remaRepublicans ndiro rine nhengo dzakawanda dzinosvika makumi mashanu nenhatu kana kuti 53. MaDemocrats ane nhengo makumi mana nenomwe kana kuti 47. Rwendo runo matunhu makumi matatu nemashanu ndiwo ari kuita sarudzo dzeSenate sezvo dzisingaitwe panguva imwe chete. Asi kana mapato maviri aya akakwanisa ose kuwana zvigaro makumi mashanu kana kuti 50-50, zvinoreva kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika ndiye anenge aine vhoti yakakosha. Nekudaro ndokusaka paine makwikwi akasimba pakati pavaTrump navaBiden. Rimwe dunhu rakakosha musarudzo idzi ndereNorth Carolina. Kuti tinzwe zviri kuitika mudunhu iri, Blessing Zulu Studio 7 abata vaIsao Mawindidze, chizvarwa cheZimbabwe chiri muNorth Carolina uye vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America.
Dunhu reNorth Carolina ndo rimwe ramatunhu yavanoti battleground. Zvinoreva kuti kuna makwikwi kuti rinogona kuenda kuany side. Saka ndokusaka tichiramba chiona vachiuya kuno.
Asi muchitarisawo zviri kutaurwa nenyanzvi dzinoongorora sarudzo kana kuti vaya vanoita polling, zvakamira sei?
Gore rino ndinoona sokunonzi maDemocrats achaita zvakanaka chose. Kuri kukwikwidzana Sitra governor ne Senate seat. gavana iri kuma Democrats, Senate iri kuma Republicans. Saka ndinoona sokuti ma Democrats achatora Senate seat rokunoko, uyezve kuti Joe Biden anogona kusumudza North Carolina. Saka e battleground kuna makwikwi ingaenda either way.
Tirikuona vanhu vakawanda vari kuvhota zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeAmerica tichitodzokera kuma 1900 chaiko chaikoko. Chii chiri kupa kuti vanhu vakawanda vabude neuwandu wavo vachienda kunovhota gore rino?
Gore rino kunotaridza kuti kuchabreka manumbers ese okuvhota. Saka hongu kune excitement ombe and kuwana maearly voting. Pamaissues aripo panyaya yeekonomi inowanzorerekera kazhinji kuma Republicans. Asi zvatiri kuona muma news bulletin nyaya yecovid nokuramba kukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvinenge zvinova izvo zviri pamberi peekonomi.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvezimbabwe zviri muamerica rezimbabwe diaspora network north america vaisawo mavindidze vari parunare munorth carolina muno muamerica nablessing zulu westudio 7 mumwe wakavhota kare musarudzo idzi chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri mumaryland vataka kapikinyu avaitawo hurukura nablessing.
Isu takavhota kare takaita iyo inonzi mail-in ballot, apo unokumbira vehurumende yekwaunogara kuti vakutumire ballot pepa rako iwewo wovhota ako muchinyararire uri pamba pako. Zvakanga zviri nyore, asi pakutanga pandakanga ndatumira application yangu yeballot yakatinonokei kuuya, asi rakazosvika haro. Pandakaritumira kwavari vakataura ivo kuti variona nguva chapfuura vakanditaurira kuti ballot rangu raverengwa. Saka zvakanga zviri nyore, ndakakwanisa kunge ndichiteerana neballot rangu.
Asi tiri kuona vamwe vemabhizimisi vakutovhara zvitoro zvavo vachityira kuti kunogona kuita mhirizhonga. Semaonero enyu muAmerica munogona kusagadzikana here nenyaya yesarudzo idzi?
Mhirizhonga inotarisirwa pose panenge paitika sarudzo. Asa handifunge kuti mhirizhonga yekuno kuAmerica ichava inokanganisa zvinhu zvakawanda. Ichangovepo apo neapo, asa handifunge kuti ichafararira kana kuti ichapararira nyika yose.
Sei muchifunga kuti haipararire mhirizhonga?
Asi ndinovimba kuti mapurisa nemauto vachaita basa ravo nemazvo vachisunga vanenge vaita mhirizhonga. Ndinotarisirawo kuti vakuru vakwikwidza musarudzo idzi vachaudza vatevedzeri vavo kuti vave vanotevedzera runyararo munyika muno. Uyezve next week, ndinofunga tinenge tatambira zvabuda musarudzo, takuenderera mberi neupenyu hwedu.
Vanga vari chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri mumaryland vatakawira kapikinyu vachitaura nablessing zulu westudio 7 vari mumaryland. Mavelas Mushanganya uye ataurawo namuzvare Matinenga vari muAllington kuVirginia pamusoro pesarudzo dzanhasi.
Asi pataenda papolling station pedu tanga tichimhoreswa, panga pane marepresentatives emademocrats party vachikutiratidza kuti riparingi rakamira so. Chakanaka ndechekuti inini ndanga ndakaita research, saka ndachitoziva kuti munhu wandiri kuvhotera akamira sei. Saka muAllington county tanga tichikuvhotera county board, tanga tichikuvhotera governor, tanga tichikuvhotera president, tanga tichivhotera maissues ekuti tiagriya nekuti whether tirikuda kuti mari ispendwe zvakaitwa sei muno muAllington county. Muno muAllington county inini ndinotamba tennis, saka nyaya yemaparks ichinhu chiri very important kwandiri, saka ndizvo zvandandichivhoterapo.
Iwe wanga wakatarisa chii pamunhu wawawanika uchivhotera semutungamiri wenyika?
Inini semutungamiri wenyika ndiri kutarisa mabatirwo ari kuitwa nyaya yekorona. Right now we are having more than thousands of deaths every muno muamerica. Maamericans we are dying and it's even affecting worse vanhu vemucommunity vamu. Kana ndichitaura vanhu vemucommunity vamu ndichitaura vanhu vatema. Saka zvinhu zvinondishungurudza ndezvinhu zvinondirwadza kuti tina president akadai kuti zvonesi we have the situation yepandemic under control but it's actually getting worse. Right now, vanhu tiri kutotya, tiri kutovhunduka kuti ticha survive here in this coming holidays, in this coming chando. Takupinda munguva yechando. Vanhu vobva havasisina mabasa. Havasisina mari, havakwanisi kubhadhara rent dzavo. Saka zvino zvinondishungurudza kuona kuti nesi takaramba tina president uyu. Kuno maizi kufamba nekuti economy iri kutovharwa nenyaya yekuti ari kutadza kubata pandemic zvakanaka. Uye ukatarisa manumbers ake anenge achiti zvinhu kuti economy yaka it's been the best, it hasn't been the worst. In fact, these numbers were similar to when Obama was still in power, if not better. Human life taona kuraiwa kwaiitwa maboya akawanda nemapurisa. Mapurisa anewe iwe vandiri nhengo yegovernment. And he has never apologized. In fact, he has said kuti he will stand by those who have killed several black men. Semuna apeza kufotaka kutungonza kutofara. Da utongo pemberera. Nondi ruwaza semune kuzimbabwe kuti yesterday, pa news chaipo chaipo, vaito fananita Trump, America ne Zimbabwe. And then nini ndakau ya kuno because I knew kuti there's a better opportunities, there's respect for life, and we have democracy which allows for government to change. Saka na America ya kufananidzwa ne Zimbabwe kuti vano vanotadza ku respect ama results chido chevanhu chino zvandinotona kuti tsitori in a place of agents, tsitori in a place of crisis, well, because it is those issues of democracy and respect for the rule and the wishes of the people that I admire about the American country.
Vanga vari muzvare tafadzwa matinenga achizvarwa cheZimbabwe vachitaura vari polling station kuArlington muVirginia naMavelas Mushanganya uye weStudio. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nedzeupfumi dzinoti hadzione pane chinochinja pakudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica zvisinei nekuti ndiani akunda musarudzo dzanhasi. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Apo pasi rose rakatarisira zvichabuda musaridzo dzemuAmerica, sachigaro musangano reZimbabwe Editors Forum vadhumisani muleya vanoti vakawanda muZimbabwe neAfrica yose vane tarisiro yekuti vaBiden vakunde nekuti vaTrump vanogara vachinyomba vanhu vanobva kune dzimwe nyika uye havadi kuti vanhu ava vagare muAmerica.
Idzodzo ndizvo zvinoita kuti from afar titi zviri nani kana kukawina munhu akaita savaBiden vanenge vari more democratic and liberal in his view of my issues, including foreign policy. Yavo tichiva aterera vanenge vane attitude yokuti immigration ngaichinje, vane attitude yokuti COVID, let's engage COVID. It helps us kuti badaro nekuti COVID is a global issue. Tese to that fact. So kana tine munhu anoti let's take measures to combat, zviri nani kune ava vari mudenial ava Trump.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor Economic Development Research Institute vanyasha muchichwa vanoti hapana chichachinja zvakanyanya kunyange vaBiden vakakunda. Vanotiwo vaTrump vakakunda vanogona kutiomesera Zimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rese.
Pavakapinda takaona amwe maproject nemaprograms aifandwa neAmerica anyanyotarisa issue dzekubatsira in terms of policy development zvichikatwa maprograms angari ma-3 years ema-5 years akabva angonzi asati atombotanga abva angogugwa ndobva zvatongera zvakadai. Saka izvozvo zvinhu zvinokwanisa kuitika vakadzoka zvakare kuona amwe maproject achiefunding inobva kuAmerica.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Prolific Mataruse vanoti kunyange hazvo vaTrump navaBiden vakasiyana vane muonero wakafanana paZimbabwe, asi vanoti zvinhu zvingatororikira Zimbabwe pasi pavaTrump nekuti munhu anoita zvemabhizimisi uye vakasununguka kushanda nenyika dzakaoma musoro seZimbabwe. Izvo zvinocherechedzwa nekusangana kwavakaita nemutungamiriri weNorth Korea.
VaTrump chavasina kuda kuita kuAfrica kupa mari. Havasi kunyima Zimbabwe chete, vaTrump vari kunyima even NATO. VaTrump vari kunyima World Health Organization. VaTrump vari kunyima even United Nations. VaTrump vari kunyima WTO. VaTrump vari kunyima zvakare, vakatozonyima NAFTA, kusvika NAFTA yekwa North America Free Trade Area yazodonha ikazoreplaceswa neimwe nyowani. Saka munhu wekuti kana achiita zvinhu zvake, as long mamupruvhira kuti zvamuri kuita zvine business sense, makarongeka, kuna vaTrump zvaishanda.
Dr. Mataruse vanoti America inyika inoomesera hurumende dzinotyora kodzero dzavanhu seZimbabwe zvisinei kuti ndiani anenge ari mutungamiriri.
zvato re-engagement for Zimbabwe I think yao mama iko zvino zvakufana kuchinatsa kutoratidza zveshuwa kuti kunyanya mukatasa America ndo nyika yanyanya kuoma but ikozvo zvatozoonesesa after zvaitika ku Nigeria
vamuleya vanoti kunyange va Biden vakakunda zvirango zvinoramba zviripo kudzamara Zimbabwe yagadzirisa zvinodiwa pasi pemutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Recovery Act of 2001. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yezanu PF vakaindinesi paradza vanoti vanoziva kuti kusanduka kwemutungamiriri weAmerica hakusandure zvirango kana mutemo wenyika iyi wekudyidzana nedzimwe nyika asi vanoti vachataura nehurumende neparamende itsva yekuAmerica kuti zvirango zvibviswe
muAmerica kana ichinge ine yaisa policy yatinoti muchirungu policy hapana chinonyanyochinja saka maelection eAmerica awa hapana chingatifadza nokuti tinoziva kuti chero anenge ahwina hapana chinofamba saka zvatichaita ndezvekuti ticharamba tichingotaura navo zvakataurwa naPresident tichiita muchirungu inonzi re-engagement navo maAmericans isu semaMP kunyanyanyanya komiti yangu tichazofamba kana COVID yapera iyi kuenda kuAmerica kuti tinotaura nevamwe vedu vari kuCongress ikoko
gurukota rinoona nekudyidzana nedzimwe nyika vasirusiso mwoyo vanoti kunyange hazvo pachimboita kupopotedzana pakati peAmerica neZimbabwe vari kutaurirana nenyika iyi nechinangwa chekugadzirisa ukama pakati penyika mbiri idzi kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakanyanya kuZimbabwe munyaya dzeutano chikafu dzidzo nezvimwe kubva muna 1980 America yapa Zimbabwe rubatsiro rwemabhiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevashanu. Richizivisa veruzhinji nezuro, bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro vakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 8389. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevaviri nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nevashanu. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Musangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC uyo unobatanidza hurumende nevamiriri vevashandi vari pasi peApex Council muhurukuro dzemihoro waitwa nhasi muHarare uye unonzi hauna zvakare zvawaburitsa sezvo vamiriri vevashandi varamba kutambira zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% zvanga zvaiswa patafura nehurumende pamusoro pe40% yainoti yakapa vashandi kare. Takundikana kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita nemutevedzeri wemunyori weApex Council vaGibson Mushangu pamusoro penyaya iyi.
Musangano wanhasi uyo hauna zvizhinji zvawabudisa zvakasiyana nezvausingogara uchiunza kuti hurumende panguva yapfuura yakanga yakaunza mari yaiyozvikamu makumi mana kusumuzana 40%. Zvinova tatakaramba tichitaura nomirira vashandi takapazuva ranhasi vazouya vawedzera vakuwedzera mumakumi maviri kubva muzana pamusoro pezvavanga vakambopa vanhu kureva kuti mushandi wepasi anga achitarisirwa kunge achitambira mari ine chaiyo 13,590 anova mubgrade avawo vanenge vane mapepa avo kuti G0 vanenge vachinzi vari mugrade rinowanza kusanganisira varayiridzi mumwe anenge akutarisirwa kunge achitambira mari nechaiyo 15,077 zvinova zvinhu zvatangoti izvi hazvikwanisi kusvitsa pakuti vanhu vange vachikwanisa kushanda nemazvo vange vachikwanisa kuwana raramo Taka utaona kuti munhu anga chikora kunawezi kwa mwe kana kudane zviro zviviri, mumwe kudane zviro zvitatu, vamwe kudane mazana akangosiyana siyana. Asi isingasviki pamari yanga ichitarisirwa nevashandi vehurumende.
Saka izvi zvasiyana urirano papi vamushango?
Tinozokumbira hurumende kuti zvakanaka kuti tidzokere kudare redu isusu ratituma. Toona dare redu rakazara, tobvunzawo ivo vanofanira kunge vachiwana mari iyi vanova vashandi vehurumende. Kuchitarire zvamanga makatarisira, zvamanga makatituma nazvo, nezvazouya pazuva ranhasi ndizvo zvino izvi. Saka tichasangana isusu nedare redu rinomirira vashandi vese mangwana, toita hurukuro iyoyo, toonzwa kuti tinobudisa zvipi. Tabva tabvunzazve vashandi vehurumende pazuva ramangwana, toona kuti hurumende togona kusangana naye musi wechina kana kuti musi wechishanu. Tobva tavapa zvabva kuvaridzi vemabasa, zvabva kuvaridzi vesimba rokushanda kuti vashandi vehurumende vati tipei kana kuti musatipa kana kuti tiitire zvakati. Isu tinongori hotipotyo chete inongotura mashoko achibva kwaanenge achikwana kuyera.
Imi pamaenda kumusangano maa makatakurawo zvii zvamaa muchitidai hurumende yakakupai?
Tikangoti kwese kwetinongoenda tichiita musangano hurumende taigara takangoizivisa kuti mihoro yedu ngaidzokeri pamazana mashanu nemakumi maviri imari yekuAmerica iyo takanga tichitambira mugore ra2018 Oktobha isina kunge yakatapudzwa.
Ava vanga vari mutevedzeri wemunyori weApex Council vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7. Dare remagistrate muHarare nhasi rarasa chikumbiro chekuti mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe vaongororwe pfungwa zvakare neumwe chiremba. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare ramagistrate Muzvare Bianca Makwande varasa chikumbiro chemuchuchisi wehurumende panyaya iyi vaMichael Reza chekuti Muzvare Mamombe vanoongororwa pfungwa nomwe chiremba wechitatu wehurumende. Chikumbiro chavaReza chakauya mushure mekunge ana chiremba vaviri vehurumende vaongorora Muzvare Mamombe vakati Muzvare Mamombe vanofanira kutanga varapwa vasati vatanga kutongwa. Mutongi wedare ati hapana chikonzero chinonwisa mvura chekuti Muzvare Mamombe vanoonekwa nomwe chiremba wechitatu wehurumende, sezvo zvakaonekwa nana chiremba vehurumende vaviri ava zvakangofanana. Rimwe remagweta Muzvare Mamombe vaAlec Muchade hama vatsinira zvaturwa nedare.
Nhasi zvazviitika ndezvekuti vamuchuchisi vanga vakapira nyaya ivo kudare yekuti Joana Mamombe anofanirwa kundoongororwa zvakare neumwe chiremba kuHarare Remand Prison, asi ivo vanga vadi vakaongororwa kare. Saka tasingazivi kuti muchuchisi ari kuda kuzama kuita sei. Saka mutongi azozviona kuti ndakatotonga nyaya iyi kare, ndikati Joana Mamombe andoexaminwa, akaexaminwa, ndikati ngaachindorapwa, akutorapwa. Saka zvaachitaurwa nestudi zvine zvaisina nemusoro wese kuti andoexaminwa, iye akatoongororwa zvakare. Saka chichemo chamuchuchisi charaswa, chicho chokuda kuti Joana Mamombe andoongororwa zvakare.
Mutongi wedare ati Muzvare Mamombe nevamwe vavo Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova vadzoke kudare muswambudzi 16 mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhengo yeMDC Alliance uye varimeya vedhorobha reChitungwiza vaLove More Maiko vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. VaMaiko vanonzi vakakonzeresa kuti vashandi vekanzuru yavo vamire kupwanya dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo mudhorobha reChitungwiza. Izvo zvinonzi nehurumende zvaipikisana nezvakanga zvapasiswa nebazi rinoona nezvematunhu kuti dzimba idzi dzipwanyiwe. VaMaiko vakatarisirwa kudzoka zvakare kudare mangwana apo pakatarisirwa kunzwikwa chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo. Zvichakadai vamwe vechidiki vashanu vanonzi vakaita mhirizhonga pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House svondo rapera zvitevera kurwidzana kuri kuita zvikwata zveMDC mudhuri uyu kubudikidza negakava riri mubato iri vabhadhariswa madhora chiuru pamunhu semari yechibatiso. Vamwe vasere vanosanganisira vaPaul Gorekore avo vakambotora muzinda uyu vanga vari pamberi pedare kekutanga pataenda pamhepo vakatarisanawo nemhosva imwe cheteyo yekunzi vakaita mhirizhonga pamahofisi eMDC aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa anoti avakuferefeta kambani Fidelity Printers and Refineries zvichitevera kusungwa kwakaitwa mutungamiri weZimbabwe Miners Federation akambomiswa basa muzvare Henrietta Rushwaya panhandare yendege muHarare svondo rapera vaine goridhe rakagezwa rairema makirogiramu matanhatu. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mupurisa ari kufeya nyaya iyi, Detective Chief Inspector Michael Chibaya vaudza Dare pakunzwikwa kwechikumbiro chamuzvare Rushwaya nevamwe vavo vana chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti goridhe rakagezwa rinowanikwa kukambani yeFidelity Printers and Refineries chete. Saka semapurisa varoda kuziva kuti goridhe iri rakazopedzera rave mumaoko amuzvare Rushwaya sei, ivo vasina rezinesi rekuti vaburitse goridhe kunze kwenyika. Gweta ramuzvare Rushwaya vatapson zvete vachibvunzurudza vachibaya vati bhegi rakawanikwa riina muzvare Rushwaya riine goridhe harisiro ravaifanira kutakura kuenda kuDubai, vachiti vakaisirwa bhegi risiriro mumotokari yakavatakura kubva kumba kwavo kuenda kunhandare yendege, vachiti mabhegi aya akafanana. Vadzvetero vati muzvare Rushwaya vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachibaya vabvuma kuti bazi reLaw and Order ravanoshandira richibata nyaya dzezvematongerwo rwenyika. Vadzvetero vati zvinoshamisa kuti nyaya iyi haisi kuferefetwa nemapurisa anoona nezveuori pamwe nezvicherwa, asi vachibaya vati vanoudzwa zvekuita kubva kumuzinda wemapurisa. Vadzvetero vatiwo zita remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa rave kupinzwa munyaya yamuzvare Rushwaya kuti nyaya yavari kupomerwa ionekwe sei nezvematongerwo enyika mukati, asi vachibaya vati zvose zvakanyorwa mumapepa ehurumende vanenge vawana humbo kubva vanhu vavanenge vavapa humbowo, vachiti pane mapurisa akasungwa mushure mekunge achinja mapepa aifanira kuendeswa kudare panyaya iyi, zvavati zvaizoita kuti vasungwa ava vaonekwe sevanhu vasina mhosva kwete kuti vari kupinza zvematongerwo enyika mukati. Vachibaya havana kunyatsotsanangura kuti sei zita ramai Munangagwa riri kupinzwa munyaya, asi vati mashoko ekutanga akataurwa namuzvare Rushwaya vachisungwa ndeyekuti goridhe ravaive naro raive rava Ali Mohammed. Vachibaya vati havangabvume kuti goridhe iri raiva ramuzvare Rushwaya kunyange hazvo vakanga vasina kuona mapepa ekupomera muzvare Rushwaya mhosva akaunzwa kudare pavakazotora nyaya iyi kuti vaiferefete kubva kune mumwe mupurisa akanga achiferefeta nyaya iyi vaBruno Chiketo. Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana apo vachibaya vakatarisirwa kuenderera mberi vachibvunzurudzwa nemagweta kuti sai vari kupikisa kuti vasungwa ava vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6175 ne7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz.
Chirongwa chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. America inovhota ichisarudza mutungamiri mutsva. Hurumende inoita musangano nevashandi vayo pamusoro pemihoro. Dare rinorasa chikumbiro chekuti muzvare Joana Mamombe vaongororwe nachiremba wechitatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.